Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 29 zvitsa 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Kwasara mwedzi mitanhatu kuti magwaro eZimbabwe exemption permits apere. Sangano reBlauyo Residents Association rinokurudzira kanzuri yeguta iri kuzivisa vagari nguva ichiripo mazuva anowanikwa mvura nemazuva ainovharwa. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Union rinoti raenda kumatare nekuti sangano National Joint Negotiating Council harisi kumirira vashandi zviri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kwasara mwedzi mitanhatu kuti mazuva ekugara nekushanda muSouth Africa akawedzerwa pamagwaro ezvizvarwa zveZimbabwe kana kuti Zimbabwe exemption permits apere. Izvi zvinotevera chiziviso chakaitwa nehurumende yeSouth Africa chekuti magwaro ose emhando iyi anopera muna chikumi 2023. Hazvisati zvajeka kuti hurumende yeSouth Africa ichawedzera mamwe mazuva here. Hurumende yeZimbabwe yakambozivisa kuti inotambira nemaoko maviri zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kudzoka kumusha chero hazvo vazhinji vari kuSouth Africa vachiti hapana chikonzero chekuti vadzokere kumusha sezvo kusina mabasa uye kusina kugadzikana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata gweta varisa chigaro wesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Sevanda kuti tinzwe zvizhinji.
Hongu pane vanhu vazhinji vari kugadzirira nekuti vanhu vanoziva kuti kana nyaya iri kucourt chero chii chinogona zvacho kuchiitike uye havazivi kana decision yatorwa nehurumende kuti aiwa havachadi vanhu vemuZimbabwe munomu. Saka vanhu vari kuendesa mbashira dzavo kuZimbabwe vachigadzirira kuti kana zvinge zvatadza kana vachinge vagona kuenda vaende, kana vachisara muno vanenge vachisara vachishandawo vatavo vasina mbacha kana vachizviraramisa. Asi chokwadi ndechekuti pane zvekuiti, vanhu vari kutya.
Saka tingati here vanhu vari kufamba zvakati nyanyei vachidzora zvinhu kumusha?
Izvozvo chaizvo tazviona kuti gore ranosvika pakupera parunopera vanhu vakawanda vanga vachifambisa zvinhu zvavo vachizviendesa kumusha vachigadzirira ikoko kuti kana zvichinge zvatadza kuti mapemiti arinyiwe vagone kunge zvinhu zvavo vazviyambutsa. Nekuti rimwe dambudziko ranga rasangana nahambi rokuti vamwe vazhinji vatachitaura navo vanga vachitsvaga kuziva kuti midziyo yavo vanogona here kana kuti vaibvi vaiendesewo kumusha kana mune midziyo asina kubhadhara juti, nekuti ipapo vamwe vanga vachisanga kana nematambudziko vasingabatsirikani zvakanyatsonaka nenyaya yeZimra. Asi vazhinji vanga vane mapemiti acho advise kuti aiwa munhu kana achinge ane pemiti uyezve nekuti vamwe vanga vane motokari inenge iri yake zvaase yanga iri muzita roumwe nekuti mapepa anenge achinetsa. Saka kuti manje azoibvisa inde kumazita ake kusimanzi dzisati dzakwana zvozvo ndi aiwa hivhi yake nokuti yangorejista mumazita ake. Saka zvese izvozvo zvino zvanga zvichitovatambudza. Asi tanga achibatsira namazhinji chaizvo vanga vachitsvaga kuZimbabwe nemidziyo yavo.
Makatarisawo kuti mazuva acho ari kufamba kudai, munoona paine mukana wekuti hurumende yeSouth Africa ingawedzere mamwe mazuva zvakare pamapemiti aya?
Chatati chifunga ndechekuti kusvika nhasi hurumende yeSouth Africa inenge yatanga kupindura kana kutora matanho ekuti tione kuti vanhu vakaapplya vachiti vari kukumbira kupiwa mapemiti ekuregulariza mumainstream angazi ngavao applyre vanenge vaona mhinduro. Asi chatiri kuona ndechekuti nanhasi uno vese vanhu vakaapplyra mapemiti hurumende yeSouth Africa isati yavapindura kuti vaudze chaizvo kuti aiwa tiri kugamuchira ratiri kugamuchira. Izvozvo zviri kuedza kuti tiyanitofunga kuti aiwa pane zvairi pamusoro pazvo asi zvakare tikuziva kuti nyaya iri kudzokera mukoti muna February saka tiri kuona kuti zvimwe hurumende iri kuona kuti zviri nani kuti iite sei pane nezvimwe zvaichaita asi iri kuitira nyaya dzekuti pari kuuya mavhoti nekuti vanhu havasi kufara saka haisi kuziva kuti izvifambise sei saka iri kumirira kuti koti iye iyo ichabva yaita sei yavaudza kuti ngavaite sei kuitira kuti zvisanzi ndi ihurumende yakadai asi ikoti yakataura kuti kana mapemiti achirinyiwa uye vanhu vachipiwa ugare ngavapiwa ugare asi tiri kuona kuti ANC zvairi kuedza iri kuedza kuda kuti isawanikwe nevanhu kuti ine mhosva yekuregedza vanhu vekuzimbabwe vachigara muno musouth africa tiri kutya kuuya chaizvo nedano kuti nedecision yekuti aiwa isusu tatoramba iko zvino kana tatenda nekuti inoziva kuti nezvemitemo nyaya yekugarisa kwaita vanhu vezimbabwe muno uye nezvinhu zvayakataura ndozviri kukonzera kuti ichipedza mapemiti aya hazvinyatsofambirana nemitemo
ndopedzisira hangu ndichitsvagawo kuti vasinganzwisisi nyaya dzemutemo kuti dzinofamba sei mungavakurudzira kuti kudii maringe nekupera kwamapemiti aya panguva dzino
chatingakurudzira vanhu
avo vanga vari kupeta vari sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Sivanda vari parunhare kusouth africa naEvans Zvininga westudio 7 Sangano rinomirira vagari vemubhulawayo reBhulawayo Progressive Residents Association riri kunyunyuta nekwarinoti kunonoka kwezviziviso zvinobva kukanzuru zvinenge zvichizivisa vagari nezvemisha inenge ichizowana kana kushaya mvura pazuva roga roga munyori anoona nezvemvura musangano iri vaJoseph Mukomazana vanoti nedzimwe nguva zviziviso izvi zviri kuzosvika muvagari mvura yatovhurwa mumisha iyo ivo vasingazivi kanzuro yeBhulawayo yave nenguva ichigovanisa vagari mvura zvichikonzerwa nekuderera kwemvura mudhamu reUmuzingwani asi vaMukomazana vaudza tonga kandemiri westudio 7 kuti vanokurudzira kanzuro kuti ibudise zviziviso izvi zuva rimwe chete mvura isati yavharwa kana kuvhurwa kuitira kuti vagari vawane nguva yekutambira zviziviso izvi
tese vagari vekuBhulawayo Progressive Association kanzuro tiriona tichitumira manhingi manotisi evhura kuti nhasi ivhura rikuuya kuwadhipi nhasi iri kuenda kuwadhipi zvakanaka chokwadi kuti vaite izvozvo chetezvokuisa vakutumira manotisi achoneti kana mvura ichifanha kuya nhasi makuseni kana mangwana makuseni notisi yacho ni yavhery lei asi hazvo iwaona manotisi atikofleti pahoidhe chete kuvhura misho yechrismas kana kuti days before christmas hai ndofogara manotisi acho vakatumira vakatisvika nemvura yacho ichiuya saka tiri kuti kanzuro apaanga tizama hayo sezvo tichiziva kuti mvura kumadhamu hakuna kumira zvakanaka but vanofanira kuimproza kuti vatumire day before kuita kuti vanhu vagare vakagadzira kuti mvura ichauya rini then kune problem yekuti nzvimbo dzakasiyana kukatumira manotisi aya pane dziriudzisa musoro dzinedzisaatidiodzotana mvura in time kozoti vanenge vari vachigara dziri pamusoro mvura inoya late makuseni chete ma3 4 o'clock 6 o'clock vovhara kuti kanzuro mvura uende ndo pane problem chete ipapo asi manotisi achouya hazvin time
dambudziko iri raane nguva yakadii remvura iyi uye vatorawo nguva yakadii vachitumira manotisi aya
manotisi vagara vachitumira kwati vane nguva asiki kwana jenoapedza vakatanga vachitumira manotisi asi past 6 months ipapo notisi yacho aita kauya vakasingafambirani mabudiro emvura vaitumira manotisi acho isingabudi asi sezvi ichitaura kuti pachristmas ipapa paholiday papane improvement sezve tiziva kuti nedhavhene kana vanoitira kuti kanzuro vaigara vachichema kuti vhese andiye neproblem vaiti vakatumira manotisi mvura ichingauyi mutime voti vhesa majesi kwanda kwasina saka mvura vakorera kupamba mvura yacho ndiyo muvagara
saka vari kuti dambudziko iri rinogadziriswa riini vaMukomazana
mvura iri kunetsa vitozvitiyeuka takambotaura nenyaya yenyaya yakushangani gwai dhemu riri kugadzira kuka inyabotaura nenyaya yekunyanaoa kupomba mvura ichinya kukazisa kuti ichinya kuvhura ikunoku ndafunga kuti maybe now zvinhu zvinenge zvatoyamai but zvinhu zvacho hamene kuti zvekufamba sei vanenge vachingoshisa magopos vachiti hakuna mvura mvura iriko yemadhita pana sekuona savagari sekuona kunge hamene kuti zviri kufamba sei kukanzi rikoko havasi kuti kunyatsobudira pachena asi tichingoramba tichingobvunza kuti bati jekeserei kuti zviri kufamba sei ende tiri kuona kuti problem yacho hai tiri kuona kuti mvura haisati yana zviya zvokuti vanhu vangaona kuti mebe mvura ingarapa saka dambudziko ndofunga richagara riripo kusvikira mvura yanaya saizvocheza mvura isati yanaya.
Kune zvirwere here zvasimudzwa kana matambudziko asimudzwawo nekuunetsa kwemvura iko?
Kwaombo ane zvirwere yemadhariya vaamba vapo nemamanzi afurayo tikamhanya mhanya tichitaudzana navo kuti kozve kufamba sei vanhu vari kufa nemvura bato fleit hai konda kwaanani because vanga vachiti munhu akamwa mvura iyo akanzi achirwara unofanira kumhanya kukiriniki unoona itreatment iye madambudziko aripo because even mvura yechebhoho cause mabhoho ndiye ari kutibatsira nekatika mabhoho zvimawadhu dai zvichinetsa kusika zvokuitika izvi mabhoho zvari kubatsira zvokuti kana mvura ichimo mumatepu vanhu vanomhanyira mabhoho.
Munyori anoona nezvemvura musangano reBulawayo Progressive Residents Association vaJoseph Mkwamazana vari parunhare muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti nengo dzaro dzakabvumirana kuenda kumatare nekuti vanotungamira nhaurirano pakati pehurumende nevashandirwi havasi kuita basa ravo zvakanaka vachiti zvakare National Joint Negotiating Council haisi pamutemo. Mutauriri weZimta vaGoodwill Taderera vaudza Studio 7 kuti bumbiro remutemo rinopa vashandi mukana wekuita hurukuro nemushandirwi vachiti chimwe chakonzera kuti sangano ravo riende kumatare ndechekuti mutemo uripo iko zvino unopa gurukota simba rekunzwa zvichemo zvevashandi rigozvinokurukura nevamwe varo pamusoro pezvichemo izvi asi pasina anomirira vashandi. Tabata vataderera kuti itinzwe zvizhinji.
Okuda kwokusabatwa zvakanaka nehurumende isusu takafunga kuti nyaya yacho ngaichikwira mutarara tiendesane kumatare edzimhosva kana ichinda kuconstitutional court kana ichigumira ikoko kune matare atakaiendesa asi tione kuti iwo mutemo wedu wenyika unotiwo kudi nekuti riri bumbiro remutemo idzva. Hatichatoriti ijob was ndera 2018 kumasure ku 2013-2014 unotocherechedza kuti kuve neyatinoti collective bargaining council musection 65 yeconstitution yeZimbabwe. Saka isusu taikwidza mutarara isu tati handei mberi handei tione tione kuti zvinoperera kupi kana nyika iine mutemo totarisira kuti mutemo uchaonekwa uchitora danho rawo rekucherechedza vashandi vehurumende sezvavanofanira.
Asi chikuru chezvikonzero zvenyu zvekuenda kumatare chakanangana nani uye nei chaizvo vataderera?
Okay, zvakanaka tanonoka. Nyaya yekuendesa hurumende kumatare edzimhosva takanangana nekuti dare hombe ratinoenda kunogarira pasi tichironga nyaya dzemari dzedu reNational Joint Negotiating Council harienderani nemutemo wenyika iyo yatinoti Zimbabwean Constitution.
Takatarisa panyaya yevarairidzi pamwe nezvichemo zvenyu panyaya iyi, bumbiro remutemo rinoti
Constitution yedu yemuZimbabwe inorangarira kuti izvo tinokwanisa kuita yatinoti collective bargaining council iyo inopa simba vashandirwi navashandi kuti izvo zvavanenge vachikurukura zviwanikwe zviri zvinhu zvatingati muchirungu zviri binding. Saka section 65 yebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe inozvibvumira izvozvo kuti isusu tikwanise kunge tichiita collective bargaining council. Zvino iyo hurumende kusvika pari nhasi uno haisi kurangarira collective bargaining council uye haisi kuita yatingati iyo kunanganisa kana kuti realignment yomutemo wekuti collective bargaining council inge iripo.
Izvi zvinobva papi vatadererera. Mungati tsanangurira chii chiri mumutemo uyu chisingakushandiri?
Nekuti uyu mutemo uripo pari zvino unopa simba kuna minister. Minister ndivo vanogona kutora zvichemo zvedu, vozviona sezvine musoro kana zvisina, voenda nazvo kucabinet, vonoronga marongero avanoda. Asi isusu vanongoti redu basa kubvunzurudza kwavari, iya yatingati consultation. Izvo zvatinoona sezvinhu zvisina maturu, nekuti hurumende pari zvino nguva yareba isingatiitiri zvatinofunga kuti zvingava zvinhu zvakanaka. Hatisati tamboendesana kwatinoti isusu kuarbitration kana kuti kuconciliation, nekuti ivo vanenge vachingoti zvatiri kutaurirana kweJNC ikoko hazvinyanye kutisunga, hazvisi binding, nekuti zvinopa mutemo simba kuna minister kupfuura kudare rinofanira kunge richitirongera. Izvo zvinofanira kunge zvichiita kuti vashandi vehurumende vawane zvinovapawo pundutso.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Tadererera vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezvedzidzo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hurumende inoti haina zvikwanisiro zvekugadzira maresenzi esimbi evatyairi vedzimotikari pamusoro pezvirango zvakatemerwa nyika. Gurukota rezvekutaura kwezvinhu vaFelix Mona vanoti hurumende haichakwanisi kugadzira maresenzi emarata pamusoro pezvirango, vachiti bazi rinoona nezvemotikari nekupa vanhu maresenzi reCentral Vehicle Registry riri kuita basa guru, asi riri kunetseka nekuti hapana zvinoshandiswa mukudhinda maresenzi evatyairi emarata. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vanoti zviri kutaurwa navamhona hazvina maturo, sezvo zvirango zvinotaurwa izvi zvava nemakore mazhinji zvatemerwa nyika. Muzvinafundo Mukonza vanoti Zimbabwe inofanira kushandisa zvose zvainazvo, kwete kuramba ichingochema chema pamusoro pezvirango vachiti izvi hazvina kwazvinotisvitsa senyika, asi kuti nyika iwane dzimwe nzira dzekugadzirisa zvinhu zvinonzi hazviwanikwe pamusoro pezvirango.
Zvinotatyamadza kuti hurumende yeZimbabwe mukore wanhasi inotaura kuti iri kutadza kuita maresinesi vana veZimbabwe nekuda kwezvirango zvakatemerwa nyika. Tikatarisa kuti zvirango izvi zvakatemerwa nyika rini, tinoona kuti zvakatemerwa nyika makore makumi maviri apfuura. Saka kuti hurumende irambe ichingoti iri kusangana nematambudzo akaita sekutadza kugadzira malicense chaiwo, zvinhu zvinoratidza kusarongeka kwehurumende. Tikada kutarisawo kuti pazvitupa iye zvinezvi taane zvitupa zveplastic, hurumende inotadza here kana kuri kuti iyo malicense emazenge iwayo haasi kuwanikwa zviri nyore? Hurumende yedu inotadza here kungoita zvunhu zvainogona kuwana iyo kuitira kuti ipedze dambudziko irori rakatarisana nevana veZimbabwe? Ndiri kuona sekuti panenge pari kuita kuomera kuomerwa kwenjere dzevari kutonga.
Profesa Mukonza, zano ramungabatsira hurumende naro nderipi panyaya yakaita seiyi?
Zano randingabatsira naro hurumende panyaya yakaita seiyi ndeyekuti hurumende ngaitsvage nzira dzekuti iite malicense nezvinowanikwa munyika. Ndambopa muenzaniso wekuti inogona kusiya zvekushandisa mazenge nezvimwe zvavari kuti zvacho hazvisi kuwanikwa muZimbabwe, zviri kuwanikwa kuAmerica. Votsvaga zvinowanikwa muZimbabwe asi zvichiita kuti vana veZimbabwe vave nemalicense anenge ari malicense kwavo. Saka ndo yandingangoti nzira inoita kuti hurumende yedu iwane minduro kudambudziko iri. Isiye zvekungochema chingoti haisi kukwanisa kuita nokuda kwekuda kwezvirango. Izvo zvirango zvatikuziva kuti zvaane nguva zviripo, asi ende zviri kuratidza kuti pada zvinogona kuramba zviinesu kwenguva yakareba. Saka vakawana iyo atikati mahomegrown solutions kumatambudziko akaita seiwaya. Zvinotiratidza kuda hurumende yedu ine iri kufungawo ichiita kuti matambudziko evana veZimbabwe ave achireruka.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa kwakare neStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, Muriyamo Blessing Ali inonzi yakaramba kuchengetwa kwake mushure mekunge imwe hama yavaudza nezviro kuti paiva neurongwa hwekuchengeta Mo Blessing uyo akaurawa mwedzi mitanhatu yapfuura. Urongwa hwekuchengeta Mo Blessing kumakuva ekumabhuku hwakamiswa nezviro mangwanani. Mutumbi waMo Blessing unonzi uri muchipatara chepari renyatwa muHarare uko wakachengetwa kwemwedzi mitanhatu yapfuura. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Taurawo nenyaya yevanhu veZANU-PF kana kuti vana Munangagwa vanodo kuintrodyuswa mitemo yekuti masangano akadzimirira oga vanozova pamutemo wekuti ukaita chakati wotobva wabhanwa ipapo. Zimbabwe does not have anything that is straight now. Zvinhu zvemuZimbabwe zvese zvakangoungama. Kana uchida kungopona muZimbabwe unongoita munhu akaungama saivo kuti ndokuti udye. Because maonero andinozviita manje izvi kunotonga kuchitaurwa kuti kana munhu achada kubudisa chokwadi, chokwadi hamusisina, because yava nyika yaSatan. Iye zvinotaura kuti kana munhu achida kuita zvinhu zvestraight ngaatimbomirira government inotera, because yavapo iyoyi ndeyokunyeba chete nekubira vanhu ndo yega inonga iripa. Hapana zvimwe zvinonzi zvichi zvitsva, nekuti yakaona ZANU-PF kuti yakonewa kubva payakatanga kutonga kusvika pari nhasi yatadza. Saka yatonga kuti chiregai kuti izokukupedzisira ikoko. That is why we say at times God has got his way of showing things. Panguva inotera akazoratidza Mwari kuti zvinhu zvakamira so kuti tiito vanhu vanozobva panguva yekuenda mberi takasunungukawo tisikaendi kune dzimwe nyika. Kuti kana wadanwa kune imwe nyika unodanwa pane occasion yekuti tode kuti tide vanhu vakati vanobhadharwa zvakanaka, because vabva kunyika kwavo kwakanaka ka. Saka maakuvada ikoko. Saka muchido kuvabhadhara mubhadhara neinonzi outside vacation, kuti munonga muchindogara kunze ikoko muchipiwa mari yakakwana. Zviripo izvizvi zvakashatisa. Vanhu ngatinamate titeterana Mwari kuti nyika yedu inakewo.
Mai Studio 7 uyo munhu anonzi Mavaza uyo anogara kupi kuno? Zvaari kutaura ndezvemuZimbabwe kana kuti ndezvaari kuona kunze kwenyika? Sei achitaura zvaasi kuona? Migwagwa ipi yaanoti yakagadzirwa? Mavaza anga zvaanoti dhokota wani? Udhokota upi kuyo achitaura? Ndo zvatinovengera ZANU-PF izvizvo, because inotaura kwaisina kuswera. Inotaura opozi isi hatidi kuudzwa. 2008 hapana munhu akamboudzwa kuti zvinhu zvanaka, izvi zvisina kunaka. Unonongoona wega kuti zvinhu zvatonaka. Zvino uyo handifungi kuti anogara munyika munomu dhokota vasina zvedhokota zvaanoshanda. Unotaura zvinhu zvinonyangadza kudarozeiko? Vakomana tiregerereiwo katiichivireiwo tsisi ingahondo takarwa tesiwani. Chakushanda ndechekuti imi makumhanyira pakeke ipapo muchisapfuura negakeke iroro. Chamuri kuita chinoonekwa ndechipi ipapa?
mangwana ni pa studio. Tulongo vunza wangu mfunzo wani. Kizwa kambo itika kupi pasirino kutive ime muri inurambane mutumbi uwa na babano. Tumanova mofu wa shaika. Vashira nduvo tisa ne mutumbu uwa shirambane mwana kwa mofu. Imi wa zikirewe zanu pf. Tulongo vunza mwanopo zikira zanu pf. Imi mampo nyeza kufunga. Mwana mwanopo kwa zikira wangu lisulo mtango zikira. Mashura ya kupiwa netu kwa mnike Zimbabwe wa kuti. Kurumendi inurambane hituna. Shivano. Pedovika mwana wawe inurambane hituna. Kutiza ne hituna. Shigo di, shigo so. Vei kuramu. Ie mo blessing dia nyatake kufuka ngozi chaisha ye. Peza wose wane wava. Kicha uya. Kwa chisa chieri musu wa charima. Jambo unakiza na asa asisi kicha kankani saipa mbirapa. Kuna mashura kada ya neti kamunika.
Pati Joseph na magadikwa na mkuma tanunuka wanina mkuma blessing usulu. Haa ndi na nene sitandi na yetu kabatso mnudawa fandri pano pa Pretoria. Sutie nja ane ti Joseph nyenye motipa nefinyo esina tibira ya kare vekira. Nuta ora chokwa adija jajote sunetika. Kutie radio simpawke nuta ora semanyepo kungo kia ora sa president mwe. Ambo poga na mamu anuta kupinda kuti wacha ora maonira avu sese nuna sunetuwa munu.
I am not sure what I am doing. Chiri chishona, chipere nechishona, chisina chirungu mkati. Chiri chirungu, ngabzi uye na uzake vizibu, chirungu chega chega, nyangu wanotaura vati na vati. Nukuti zime vizinji, zinotaurwa ne chirungu. Kune wangu wa singatombo mvika na te chirungu, chacho iche chichu. Sakandai kumpiri sisa, ende zime sato zime saka kosha, zinota kuti zipene munu wese. Ndai kumbirisisawo kuti zvinogona kutsanangurwa neshona ngazvitsanangurwe neshona zvinotsanangurwa nechirungu zviindewo kuchirungu ikweyo panyozi dzeshona ngazvipere ngeshona panyozi dzechirungu zvipere nechirungu nokuti tinoda mavhoti akawanda chaizvo tinotochemerawo mavhoti akawanda anoenda kumukomana.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Kwasara mwedzi mitanhatu kuti magwaro eZimbabwe exemption permits apere. Sangano reBulawayo Residents Association rinokurudzira kanzuro yeguta iri kuzivisa vagari nguva yachiripo mazuva anowanikwa mvura nemazuva ainovharwa. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association rinoti vaenda kumatare nekuti sangano reNational Joint Negotiating Council harisi kumirira vashandi zviri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupazve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeEastern Bele.